Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu gunyana 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weBotswana vaMokwetsi Masisi nhasi vavhura zviri pamutemo Harare Agricultural Show vachiti COVID-19 nehondo yekuUkraine zvakaratidza zinyekenyeke riri munyika dzeSadic neAfrica yose panyaya dzekurima. Vemapato anopikisa pamwe nevanorwira kodzero dzevanhu voshoropodza ushamwari neukama huri pakati pavaMokwetsi Masisi nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Zimbabwe Media Commission inoti apo nyika yatarisana nesarudzo dza 2023 vatori venhau vanofanirwa kuita basa ravo nemazvo vachiti izvi zvinobatsira muutongi hwejekerere nekusimudzira nyika. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weBotswana vaMokwetsi Masisi nhasi vavhura zviri pamutemo Harare Agricultural Show vachiti COVID-19 nehondo yekuUkraine zvakaratidza zinyekenyeke riri munyika dzeSadic neAfrica yose panyaya dzekurima. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Vati zviviri izvi zvakapinza nzara uye yave nguva yekuti nyika dzemuAfrica dzishandise michina yechizvino-zvino kusimbaradza mabasa ekurima kuti pasave nenzara kunyange pakaita matambudziko akaita
seCOVID-19. Severely hindering the production and delivery of agricultural goods and services, and overall disruption of food security and nutrition.
Nyaya yesocial distancing pamwe nekuti vanhu vasafambe panguva yeCOVID-19 yakakanganisa mabasa ekurima pamwe nekuunza nzara.
VaMasisi vati Zimbabwe neBotswana dzinofanira kusimbaradza kuzvidzana kwadzo panyaya dzekurima vachiti Zimbabwe inyanzvi pakurima zvirimwa zvakaita sechibage, ukuwo nyika yavo iine unyanzvi panyaya dzekugadzira mishonga yezvipfuyo yakaita seyekurapa zvirwere zvakaita seNewcastle nefoot and mouth. Vatiwo Zimbabwe ine nyanzvi munyaya dzekurima uye dzimwe dzacho dzave kutoshanda munyika mavo. VaMasisi vati hurumende dzenyika mbiri idzi dziri kushanda pamwe kurwisa dambudziko rokubiwa kwezvipfuyo pamuganhu yenyika mbiri idzi iro rakonzera mutauro.
Our two nations are collaborating to combat such undesirable acts across our border as well as facilitate repatriation.
Ndinofara kuti nyika dzedu dziri kushanda pamwe kupedza dambudziko iri pamwe nekuona kuti zvipfuyo zvinenge zvawanikwa zvidzorerwe kuve nevazvo.
Nyanzvi munyaya dzekurima uye vari nhengo yeZimbabwe Agricultural Society vaIvan Craig vaudza Studio 7 kuti vanowirirana nemashoko avaMasisi ekuti COVID-19 nehondo yekuUkraine zvakaburisa zinyekenyeke panyaya dzekurima muAfrica. Vati izvi zvinofanira kusvinudza nyika dzemuAfrica kuti dzinofanirwa kuzvirimira chikafu chakakwana nekuti dzine zvese zvinodiwa kuita izvi.
Kana kanzi kwaita hondo, kana kuti pane chinge chaitika, tozva kuti aiwa senyika kana kuti sadha kana kuti seAfrica takazvimirira tega panyaya yechikafu. Nokuti Africa chokwadi, mvura tinayo, ivhu tinaro, vanhu vanofunga nevanogona tinawo. Saka zvinhu zvatofanira kuti tinge tichizviitira tega izvo zviri kuitira kuti tikwanise kuzviwandira chikafu chedu nezvimwe zvakadaro.
Zvichakadai, Zimbabwe National Army ndiyo yatora mubayiro wezviratidzwa zvakakunda vese pashoo yegore rino. VaJonathan Musoki ndivo vawana mubayiro wekutanga pavarimi vefodya. Vamwe vawana mubayiro vanosanganisira amai Priscilla Marauka, avo vawana mubayiro wekuve murimi wepamusorosoro kana kuti Best Agro Produce Farmer. Pazi rezvikomborero richiwana mubayiro wekutanga pavarimi vemombe. Vakonzeni mutasa vekuzaka ndivo vawana mubayiro wekutanga pavarimi vepfumbudza uye vapiwa mubayiro wetarakita. Vamutasa vanoti vafara nekukunda kwavaita vachiti kurima nepfumbudza hakurwadzi sezvinofungirwa nevakawanda.
Saka ukaita gore rino ichasenorwadza kutanga next year yakutoda ichitosimuka.
Aka ndeke kutanga mukati memakore maviri veruzhinji vachibvumidzwa kupinda mushow iyi neuwandu hwavo zvichitevera kurerutswa kweurongwa hwekudzivirira kupararira kweCOVID-19. Kunze kwevarimi nemakambani emuno pane makambani kubva kunyika nhanhatu dzinosanganisira Botswana, South Africa, Malawi neIndia pashow iyi iyo inopera mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Zvichakadaro, mutungamiri weBotswana vaMasisi vachoropodzwa zvikuru nevamwe vanopikisa uye vanorwira kodzero dzevanhu muZimbabwe nemuBotswana, vachiti vari kutsigira utungamiri hwavaEmmerson Mnangagwa uwo vanoti huri kuenderera mberi nekumbunyikidza kodzero dzevanhu. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi rehurumende kanawo kuZANU PF panyaya iyi. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Mumashoko avo vachangosvika panhandare yendege Robert Gabriel Mugabe International Airport muHarare nezuro masikati, vaMasisi vakati ushamwari huripo pakati pavo navaMnangagwa ndewebhande neBhurugwa.
Pane ushamwari hwemhando rokwati pakati pangu naPresident Mnangagwa. Makafanira kuzvinzwa.
Vakaenderera mberi vachiti ushamwari hwavo hunosimbaradzwa nekuti mapato avanotungamira ndiwo ari panyanga, uye ZANU PF yakatotumira nhume dzayo kumusangano webato reBotswana Democratic Party kana kuti BDP uyo wakaitwa mukupera kwesvondo rakapera.
Botswana
inoramba ichikurudzira kuvhiswa kwezvirango zveupfumi. Kana Zimbabwe ikatemerwa zvirango, Botswana yakatemerwawo. Hatidi zvakadai, takaudzai shamwari dzenyu kuti hatidi zvirango izvi.
Asi mutungamiri werimwe remapato anopikisa munyika reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vati zvinorwadza zvikuru kuti vaMasisi vari kusarudza kupembedza vaMnangagwa pane kuti vavatsiure.
Chiri kutirwadza isituation yatinayo munyika meZimbabwe. Iko zvino vana mukoma Job Scala, Kurt Fristole nevamwe vaya vatinoziva vakavharirwa variko kuchikurubhuko. Tine crisis yakakura yekuti maopposition leaders ari kuvharirwa vasingatongwi. Iyo vaMasisi vakataura zvekuti vanokama hwebhande neBhurugwa, isu nyika yakadai hazvitibatsiri. Iko zvino vanhu vari kutambura kudye nhoko dzezvishonda chai.
VaNgarivhume vatiwo zvakare vana veZimbabwe vari kunyombwa kunze kwenyika nekuda kwemamiriro eupfumi ayo akaita manyamamire nerongo nekuda kwehurumende ZANU PF.
Vana veZimbabwe vari kutukwa kuSouth Africa kunge mbwa muzvipatara zvamakaona mukadzi yeachinzwa achitukwa nadokta uya. Vanhu vari kutambura ichitaura kuti Mnangagwa asi kuite zvakakwana kuchengete vanhu vake. Saka zvinei mukataure zvekuti neushamwari hwebhande neBhurugwa musi kutaure nyaya dziri kunetsa muZimbabwe kuti dzinake zvinoreve izvozvo. Ndo zvati ndisvitse pako ndiitore mashoko iwavo.
Mutauriri weCitizens Coalition for Change kana kuti CCC muzvare Fadzai Mahere vaudza Studio 7 kuti hurumende inofanira kugadzirisa nyaya dzekutyorwa kukodzero dzevanhu munyika.
Izvi zvinenge zvichida kuti Zimbabwe ineve hukama, ive neukama hwakanaka nedzimwe nyika, zvakare ichiremekedza bumbiro remutemo kana kuti constitution nemahuman rights, kodzero dzevanhu. Nyaya yekumbunyikidza vanhu inofanira kupera. Naizvozvo isu tinotaura kuti nyaya yemasanctions hongu yakashata, asi isusu senyika tofanira kugadzirisa hukama hwedu nedzimwe nyika.
Mutungamiri werimwe remapato anopikisa muBotswana reBotswana Congress Party kana kuti BCP vaDumelang Salishando vaudzawo Studio 7 kuti mashoko avaMasisi anoratidza kuti vakuru vemudunhu reSadek vanotya kuudza vaMnangagwa chokwadi.
Izvi zvinoratidza kuti gungano remapato anozoti mafrontline states akafanira kubviswa mutongi nekuti ari kudya pachavo vanhu vachitambura. Mapato aya haana basa nevanhu venyika dzavo.
Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu munyika iyi richishanda rakazvimirira muguta reKhaburoni vauya Pondadi vati maitiro ava masisi ndemunhu ari kutsvaga zvene kuna vamunangagwa.
Hatizivi kuti vamasisi vari kunyanyonyengerera chii kuna vamunangagwa. Vagari vemubotswana vari kugara nezvizvarwa zvezimbabwe munyika mavo vachishandisa zvaifanira kushandiswa nevana venyika iyi. Vanamate kuti zvizvarwa zvebotswana hazvizoiti zviri kuitika kusouth africa pari zvino.
Murwiri wezvemagariro evanhu akanaka vachishanda vakazvimirira vatendai Ruben Bofana vati vamasisi vakafanira kushandisa ushamwari hwavo navamunangagwa kuvaudzwa chokwadi kuitira kuti vana vezimbabwe vasununguke.
Tinoona kuti kusungurudzwa ikoko, kudzvanyurwa ikoko kwakutoda kuti kupindire vamwewo vanobva kune dzimwe nyika kuti tionesane nehurumende yedu kuti zvamuri kuita izvi hakusiko utongi hwejekerera, hazvisirizvo zvakafira vana vezimbabwe masango nemumamisha umu vachiti tiri kuda kuzvitonga kuzere. Hakusiko kuzvitonga kuzere.
Muna 2019 Zimbabwe neBotswana dzakavandudza hukama hwanzo kubva paJoint Commission kuenda kuBinational Commission, chidanho chinoona vatungamiri venyika mbiri idzi vachisangana gore negore vachiziya nyaya dzakakoshera nyika mbiri idzi. Pamusangano wechitatu weZimbabwe Botswana Binational Commission uyo wakaitirwa kuVictoria Falls mukutanga kwegore rino, nyika mbiri idzi dzakasainira nazvibvumirano zvitsva zvishanu izvo zvasvitsa zvibvumirano zvose kumakumi maviri nezvishanu pamakumi mana nezvitatu zviri kutarisirwa kuvhumiranwa nenyika idzi. Pose pavanovana mukano wekutaura, vamasisi avo vakazopa mhinduro yavo pakukokwa kwavo kuzovhura shoo yegore rino nemusi wechitatu sondo rino, vanokurudzira kubviswa kwezvirango zvoupfumi zvakatemerwa vamwe vakuru muhurumende nemamwe makambani akazvimirira ega nenyika dzekumawirira nekuda kwokutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Zimbabwe Media Commission inoti apo nyika yatarisana nesarudzo dza 2023, vatori venhau vanofanirwa kuita basa ravo nemazvo, richiti izvi zvinobatsira muutongi hwejekerere nekusimudzira nyika. Rutendo Mawere anotipanyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau nhasi mukadoma kumusangano wakakokerwa neZimbabwe Election Support Network uyo uri kudzidzisa vatori venhau zvinotarisirwa pakuganurwa kwematunhu nezvesarudzo, mukuru wekomishini yeZRMC vaacademicna Mora vati nguva yesarudzo inguva yakakosha zvikuru uye vatori venhau vane basa guru rekufambisa mashoko.
Takatarisa vatapi venhau, tine chivimbo chekuti ndivo vanhu vanofambisa mashoko zvichibudikidza kubva kune vari kuronga zvesarudzo, vari kukwikwidza munyaya dzesarudzo vachiendesa kuruzhinji rweZimbabwe. Saka chikuru chatinokurudzira ndechekuti vatape venhau kuti vabati basa ravo zvinotaridzwa, zvinofadza munhu wese.
Vachina Mhora vakurudzirawo vatapi venhau kuti vanzwisise mitemo inovabata pavanopepeta nhau.
Chikuru chikuru ndechekuti vatape venhau vanofanira kuzamira inovabata pakutorwa kwenhau. Pane mitemo yakaiswa yakawanda. Pane Data Protection Act yako yamuna December. Tinokurudzira vatape venhau kuti variverenge vanzwisise. Rinovabataivo uye rinobata vazhinji veZimbabwe. Iyo nyaya yekungotumira-tumira mashoko nepambozhanhare pedu apa papa zvinobatwa mudata protection act. Endewo zvetichitarisira kumaelection, kuna anonzi maregulations statutory instrument 33 of 2008 inobata vatape venhau kuti matorero avanoita nhau, madzipepetura avanoita nemaburitsiro avanoita vanofanira kunge vachinzwisisa kuti zvinofanira kunge zvichifamba mune zvakadai. So chikuru chemitemo iripo ndechekuti mapepa nhau nemaradio nematerevhizheni vakwanise kutora chinzvimbo chavo muZimbabwe kuburikidza nekusimbisa chisungo chedu chedemokrasi.
VaMalvin Mukudu vanoshanda neMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe vatsinirawo kuti vatapi venhau vanofanirwa kunzwisisa mutemo kusanganisira weData Protection Act.
Tichienda kusarudzo dza 2023 tiri kutarisira isu uye dunzo redu nderekuti dai vatori venhau neavo vanoita vanoshanda mune zvekutapa nhau paita pasaite anombunyikidzwa kana anosangana nenjodzi dzinoenderana nemashandira anenge achiita. Saka isusu tichienda mberi tiri kuti dai vatore nhau vaziva zvavanofanira kuita kunge vange vachizvidzivirira kune zvatiri kutaura izvi. Chechipiri ndechekuti ngavangodzidzawo kuziva kuti mumasaisai matakushandisa mafoni nemakombiyuta atakushandisa pamadande mutande vangazvidzivirira sei. Kune vanopa mapassword evanhu, kune vanouya vachiheka mumafoni evanhu. Saka vanofanira kunge vachiziva nzira dzakasiyana-siyana dzekuzvidzivirira nadzo. Pavanenge vachiita basa ravo vanofanira kuziva kuti vane kodzero dzavo dzekuramba vakanyarara vasingatauri chinhu, uye kuwanirwa gweta kuti vanga vachimiririrwa.
Mumwe mutori wenhau anga ari pamusangano uyu Vachengetai Murimwa vati sarudzo dzinounza kutyisa kukuru kuvatori venhau nekuda kwemhirizhonga yezvematongerwo enyika iyo inovabatanidzira nguva zhinji. Zesni inotiwo zvakakosha kuti vatapi venhau vapiwe ruzivo nezvesarudzo kuti vakwanise kunyora zvine ruzivo rwakadzama nezvesarudzo. Vachitaurawo kumusangano wavatori venhau wakaitwa kuBulawayo neZuro we2022 African Journalism and Media Summit, gurukota rezvekuburiswa kumashoko amai Monica Mutsvangwa, vakakurudzirawo vatori venhau kuti vaite basa ravo neunyanzvi vachiburisa nhau dzechokwadi. Ndakamirira Studio 7 muKadoma, ndini Rutendo Mawere.
Danho ramaya wegweru rekuda kupa ruremekedzo rwepamusoro-soro kumunhu anokosha kana kuti Freedom of the City kumutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa rokonzeresa mutauro richipikiswa nemakanzura ebato reCCC. Mutoro wedu wenhau kudzanai Musengi anotipa nyaya iyi.
Makanzura ebato reCitizens Coalition for Change mapfumbamwe akaramba danho rekuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vapiwe ruremekedzo rweFreedom of the City urwu pakaitwa musangano wekanzura yegweru nemusi wechitatu. Meya weguta vaamutendi Kombai vebato reMDC inotungamirwa navaDouglas Monzora nemamwe makanzura manomwe vebato iri ndivo vaive vatungamira kuti danho iri ritorwe, vachiti vaMnangagwa vaikodzera kupiwa ruremekedzo urwu. Mumashoko avo kuvagari kuburikidza nedande mutande reWhatsApp, vaKombai vakashora kupikiswa kwedanho iri vachiti danho risingafanirwe kupinzwa zvematongerwo enyika mukati, uye ravanofunga kuti raigona kubatsira guta kuti ribude mumatambudziko rakatarisana nawo. Asiwa Josiah Makombe vanoveo kanzura uye varisachigaro webato reCCC mudunhu reMidlands vaudza Studio 7 kuti vakapikisa danho iri nekuti zvikonzero zvakataurwa navaKombai nevamwe vavo hazvina maturo.
We believe that President Mnangagwa has not done anything, not only for Gweru but even Zimbabwe at large. As a community, as a city, we have got so many challenges. Challenges caused by the economic situation that we have in this country, and President Mnangagwa is the one presiding over the affairs of this country, and we cannot reward failure by honoring him with this status of Freedom of the City.
Vachaus Mazorodze vanove mukuru wezangano reGweru Residence Forum, rimwe remasangano anomirira vagari, vati makanzura afanirwe kupedzera miseve kumakunguo vachikakavadzana panyaya dzezvematongerwo enyika, vachitadza kuita mabasa avanotarisirwa kuita nevagari. Taedza kunzwa kubva kugurukota redunhu reMidlands Valerie Mavhima panyaya iyi, asi vange vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda kumhepo. vaVincent Chakunda, mudzidzisi wezvidzidzo zvepamusoro zvekutongwa kwematunhu nebudiriro. Vaudza Studio 7 kuti havaoni kupa kana kusapa ruremekedzo rwakadai zvichipedza matambudziko akasiyana-siyana akatarisana nemakanzuro emunyika. Munguva yapfuura, kanzuro yeguta reBulawayo yakaramba kuchinja zita remumwe mugwagwa wemuguta iri kuti unzi ED Mnangagwa Road. Vamwe vanoti kusashanda zvakanaka kwemakanzuro munyika kuri kukonzerwa nekupindira kwehurumende yeZANU-PF, ukuwo hurumende ichiti izvi zviri kukonzerwa nemakanzuro emapato anopikisa anotungamira makanzuro aya ari kutadza kuita basa. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Kudzanai Musengi.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vashandiri vemuAmerica vakapinza basa vashandi vatsva vakawanda zvishoma kudarika zvaitarisirwa mumwedzi wanyamavhuvhu, zvachengetedza tarisiro yebhanga guru renyika reFederal Reserve ketatu kukwira kwemari dzinenge dza berekwa kusvika pamapoints makumi manomwe nemashanu kana kuti 75 basis points interest rate mumwedzi uno, kunyange hazvo uwandu hwekushaya mabasa hwakakwira nezvikamu zvitatu nezviga zvinomwe kubva muzana kana kuti 3.7%. Bazi rezvemabasa razivisa mugwaro raro rekupinzwa kwemabasa rabuda nhasi kuti mabasa asiri emumapurazi akawedzera nezviuru mazana matatu negumi nezvishanu kana kuti 315,000 mumwedzi wapera. Dare redzimhosva muMyanmar nhasi ratongera mutungamiri akabviswa pachigaro Aung San Suu Kyi mamwe makore matatu ekugara mujeri pamusoro pemhosva yekubira sarudzo, zvinove zvaiswa pamusoro pemakore gumi nemanomwe aari kupika padzimwe mhosva dzaakabatwa nadzo. Suu Kyi nedzimwe nhengo dzebato rake reNational League for Democracy vakasungwa muna kukadzi 2021 mushure mekuraswa kwezvakabuda musarudzo nehurumende yechiuto. Vamwe vagari vemudunhu remashonaland west vave kurarama nekutengesa uswa hwekupfiririsa dzimba, danho rinokurudzirwa nebazi rekuchengetedzwa kwenharaunda reenvironmental management agency kana kuti EMA senzira yekuderedza kuparadzwa kwemasango nemoto. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Avaembezi zvinoputswa vanogara kwamudzimu kuhurungwe vanotengesa uswa mumugwagwa unobva kuHarare uchienda kuChirundu. Amai zvinoputswa avo vakatanga kutengesa uswa makore gumi nemashanu apfuura vanoti vanowana mari inosvika madhora makumi matatu pasvondo iyo vanoraramisa mhuri yavo ine vana vashanu. Vanoti vangadai vachiwana mari yakawanda asi vanotenga vave kuita vashoma, zvave kuvamanikidza kutengesa uswa hwavo nemari shoma kuti vakwanise kutenga sipo nezvimwe.
Hatisi pakuronga kwedu tenga tichitira kuti mabhandi redu 3.5, 50 cents, 3.10, 3.55. Taka 3.55, mabayodo anenge auya takataurirana vegona kuti tora 3.10 dhora. Zvino vamwe vanoramba manje, zvino nenhamo manje yengongo tikachiti kotengesa ndione sipa tiombowanawo kana kuona kana wakaona 20, 30.
Mumwe mugaro wekumakuti amai Margaret Mupandaguta vanoti kurarama kwavo kwose basa ravanoziva kutengesa uswa. Amai Mupandaguta vanoti bhizinisi rekutengesa uswa radzikira zvakanyanya nekuda kwekuderera kwevanoshanya munyika kana kuti matories. Ambuya Mupandaguta vanoti vaigamuchira vaishanya ava vaivaka dzimba dzaitirirwa neuswa izvo dzaifarirwa zvakanyanya nevaishanya ava. Amai Chedza Zvikomborero vekunyakate vanotiwo vanowana mari inosvika madhora makumi mana ekuAmerica iyo vanoshandisa kutenga zvekudya zvakaita semafuta ekubikisa nekuzora, sipo, munyu nezvimwe.
Chibage tinorima chatinotenga isipo, mafuta, pamwe pacho tingitarimawo kana zvazvishoma towedzera. nesauti nezvimwe zvokushandisa kumumba medu kuzora mafuta.
Mutauri webazi reema mudunhu remashonaland west vamunyara dzinariswa vanoti vanokurudzira kuchekwa nekutengeswa kweuswa, vachiti zvinoita kuti vanhu vachengetedze masango sezvo vachiwana raramo kuburikidza nekutengesa uswa. Vanhariswa vanotiwo kuchekwa kweuswa kunoderedza kutsva kwemasango, uye vanoti ema inopa rutsigiro rwemajeko ekuchekesa uswa kune vanenge vachida.
Vajena seema tinokurudzira zvikuru macommunities kuti vaite maprojects akafanana nekucheka uswa vachitengesa. Maprojects zvakare akafanana nekuti macommunities vagare vagadzire atinoti mahay bales ekukohwa uswa kuti vozopa mombe paipa tinenge tamuchirimo. Zvakanakirei? Zvakanakira kuti iwo uswa ndounopa kuti moto wemasango utsve. Tirasikirwe nemudziyo, dzimwe dzenguva tirasikirwe neupenyuwo zvakare. Saka macommunities vakaita maproject iwavo zvinodzora uwandu hwehuswa hunotsva hwatingati pachirungu fuel. Ende zvakanakirawo zvakare nyaya yekuti vabereki vagari varimi vanenge vakuwanawo chouviri kubva kuhuswa uhu.
Uswa hunotengeswa uhu hunenge hwamera mumadhunduru muminda nehumwe hunenge hwamera mumasango. Ema inokurudzirawo kuti vanhu vacheke nekuchengeta uswa hwekuzopa mombe kana kuti hay bales sedanho rekuderedza uswa hunotsva. Bandiko iri ragara richikurudzira kuchengetedzwa kwenharaunda, richiti rinoshushikana zvikuru nekupiswa kwemasango, izvo rinoti zvinokonzera kurasikirwa kweupenyu hwevanhu pamwe nezvipfuwo. Kupiswa kwemasango kunonziwo kunovhiringidza zvirimwa muminda pamwe nekuparadza mafuro ezvipfuwo. Mwedzi wapera, ema yakazivisa kuti matunhu ese emumashonaland pamwe nemanikaland nematebeleland north ane mikana yakakura kwazvo yekukanganiswa nemoto yesango munguva dzekupisa kwekunze, uye inoti iri kushanda zvakasimba kupa vagari venzvimbo idzi zvekushandisa mukudzima moto nekucheka uswa, uye inokurudzira kugadzirwa kwemakombe ekurasira dota iro rinogona kunge rine moto unogona kuzokonzera kutsva kwemasango. Vaputi vefodya vanokurudzirwawo zvakare kuti vadzime zvigusvani zvefodya vasati varasa, sezvo izvi zvichizogonawo kufutidzwa nemhepo zvopedzisira zvapisa masango. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Munhau dzemitambo. Zvikwata zvichasangana mumakwata finari yemakwikwi echibuku Super Cup zvaziviswa nhasi uye zvabuda zvakadai. Bulawayo Chiefs ichange ichikweshana neHighlanders, Dynamos ichitatsurana neFC Platinum. Herendaus College ichasangana neManica Diamonds, kuchitiwo Black Rhinos ichibandana neChicken Inn. Mitambo iyi ichange iriko musi wa17 nemusi wa18 Gunyana unove mwedzi uno. Mumutambo wecastle laga Premier Soccer League mumwe chete wanga uriko nhasi, Highlanders yarova yadha 3-2 mumutambo watambirwa kunational sports stadium. Mimwe mitambo iriko mangwana yakamira yakadai. Cranbourne Bullets ichange ichitamba neWawa kuVengere, Chicken Inn vs Ngezi Platinum kuLuveve, Caps United vs Herendaus College kunational sports stadium, Platinum FC ichisangana neManica Diamonds kuMandava Stadium. Nemusi wesvondo, Tenax ichange ichisangana neZPC Kariba kuVengere, Bulawayo Chiefs ichisangana neBlack Rhinos kuLuveve, Triangle United ichisangana neBulawayo City kuGibbo, kuchiti Dynamos ichisangana neHarare City kuNational Sports Stadium. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika muSouth Africa, uko chikwata cheOperation Dudula chiri kurambidza zvizvarwa zvekunze kurapwa muzvipatara nemakiriniki zvehurumende munyika iyi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. sezvo nguva yedu yapera regaiti mbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri weBotswana vaMokwesi Masisi vanovhura zviri pamutemo Harare Agricultural Show vachiti COVID-19 nehondo yekuUkraine zvakaratidza zinyekenyeke riri munyika dzeSADC neAfrica yose. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ane kuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyai mina Geina Gumede Saidi.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 2 Mpandula 2022 ngeino kumete Saidi endabeni zethu lamhlanje.
It's high time that operations and interactions at all levels of the production chain are digitized.
Umongameli Mokgweetsi Eric Masisi wakwele Botswana uvule ukusemthethweni umbukiso wezokulima oweHarare Agricultural Show.
Khona abanye abangasoze befune ukuchada bebe lezithupha kodwa befuna ukuphilisana nje okwabantu abaqhuba impilo noma bengachadanga esasikubiza ngokudelela sithi ukuchaya amapoto.
UZulu kobulawayo uveza imizwa ethiyeneyo ngomthetho omutsha wemchado osanda kwethulwa owe-Marriages Act. Kuwoza Friday liviki sihamba lomculi womdumo owe-hip hop oyinzalo yeGwanda uMega Mike ephethe ama-singles akhe. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulumsakazo. Umongameli Mokgweetsi Eric Masisi wakwele Botswana uvule ukusemthethweni umbukiso wezokulima oweHarare Agricultural Show ngenkuthazo kuZulu wamazwe omabili ukuthi amukele indlela zakulezi nsuku zokuqhuba imisebenzi etshiyeneyo egoqela owezokulima eze-Information and Communication Technologies, ICT, kanye lokulima ngendlela ezimelana lokuguquka komkhathi. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umkhosi wokuphawulwa ngokusemthethweni usungulwe yikuyahlola abebutho leZimbabwe befola ngumongameli Masisi obengumhlonitshwa lonyaka ku-official opening yombukiso wezokulima omkhulu oweHarare Agricultural Show. Umongameli Masisi utshele abekade bekulombuthano ukuba buyaqhubeka kakuhle ubudlelwano phakathi kwelizwe lakhe leZimbabwe kusukela ngesikhathi leZimbabwe lithola uzibuse ngomnyaka ka-1980. Uthi kumqoka ukuthi abalimi bahambisane lesikhathi basebenzise indlela zakulezi insuku ezisebenzisa imitshina yakulezi insuku.
It's high time that operations and interactions at all levels of the production chain are digitized. Industrial revolution is not an option but an absolute imperative.
Sekuyisikhathi sokuthi ukusebenzisa lokusebenzisana kuwo wonke amazinga wonke ukuzigaba zokulima kwenziwa kusetshenziswa imitshini yakulezinsuku. Inguquko kwezemitshini yakulezinsuku kuyiyona nto okumele isetshenziswe.
Kwasekelwa ngumkhokheli wenhlanganiso eqoqa lumbukiso eZimbabwe Agricultural Show Society, uMnumzana Ngoni Kudenga.
Preparations for the presentation of the annual agricultural sector survey are in their final phase, with the production of in-depth statistics on the prevailing state of the agricultural sector.
Amalungiselelo okwethula impumela yenhlolisiso yomnyaka kwezokulima asekusigaba sawo sakugcina lapho kuzovezwa khona ngokujulile ukuba isimo sezokulima simi kanjani.
Omunye umlimi ophatheke kwezokufuya imbuzi eLupane esigabeni seMathebeleland North, uMnumzana Sigameko Mdlalose, uthi uqakathekile ukuba abalimi njengaye bazwisise ukuqakatheka kokulondoloza imvelo kuqala anduba kukhulunywe ngezokusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku.
siyafisa ukuthi ngabe kuba khona abantu abavele beqhatshelwe ukuthi bakhangele iganga nxa kuyikuthi kusesigabeni isigaba sihlangane siqhatha abantu abakhangela iganga ukuthi nxa bebona umlilo nje intuthu encane bavele kumbe batshaya impembe kumbe batshaya ibhera kwazise izakhamizi ukuthi nanku umlilo sisukume kusemasinyane siye kwazi ukuthi siwucitshe lo umlilo.
Umongameli Masisi ugqibe umsebenzi wakhe ngokunikeza izicoco kulabo abenze kuhle ukwedlula abanye bebelikhulu abayitholileyo lanxa yena ephe labo abedlule abanye babo ngokwedlulise amalawulo. Laba ngababalisela abohlangothi lwabakubutho abathole umvuzo wokuba yibo akade belestanda esihle ukwedlula abanye bonke, i-best exhibiting stand. Othole isicoco ehlangothini lwabalima igwayi ukwedlula abanye, best tobacco farmer, kungumnumzana Jonathan Musoki. Unkosikazi Priscilla Marauka yena wathola esowedlule abanye kwezokulima ihlanyelo, best agri produce farmer, kuthi isicoco sokuba ngumlimi owedlule abanye bonke kwezokufuya, best livestock farmer, kungumnumzana Zikomborero Fa. Isicoco sokuba ngumlimi owedlule abanye ukulima uchinda, best cotton farmer, siphiwe umnumzana Smart Kambanje wasegokwe. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Kunjalo nje ubudlelwano bukamongameli Mogoetsi Masisi wakwele Botswana lomunye wakhe weZimbabwe umongameli Emmerson Mnangagwa kubikwa buqhela, kodwa abanye babusola besithi benza ukuthi eleBotswana lehluleke ukukhuza eleZimbabwe lapho eliphambuka khona. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela loludaba ngokugcweleyo eseGaborone kweleBotswana.
Umongameli Emmerson Mnangagwa waba umkhokheli wakuqala unquswa ukuvakatshela kwele Botswana ukuthi ayikhulumisana lamalunga edale lephalamende lakulelo lizwe ngomnyaka ka-2018. Lesi kwakuyisikhathi esanda kuhluthuna intambo zombuso kumuyi umnumzana Robert Mugabe ngomnyaka ka-2017. Umnumzana Ian Khama Seretse Khama nguye wayengumongameli weBotswana wanxusa uMnangagwa, kodwa uKhama waqala ukuchothoza uMnangagwa esithi kasahlalanga emzileni wokuhlenga uZulu weZimbabwe kundubo abhekane lazo. Umongameli Mnangagwa wasungula ubudlelwano lomunye wakhe umongameli Masisi, ababili laba besithekelelana kaningi ningi. Kuyona le viki uMnangagwa unxuse uMasisi ukuthi avakatshele kwele Zimbabwe okwensuku ezintathu, njalo uvule umbukiso we-agricultural show owenzelwa eHarare. Abacubungula ezombusazwe abafana lomnumzana Zenzo Moyo bathi ubudlelwano lobu buyamangalisa njalo ngabusuke bulethele amazwe amabili inzuzo.
Angeke mina ngithi ubudlelwano beZimbabwe leBotswana ngoba asikaboni esingathi thina i-benefit for the countries. Okwamanje kuseyibudlelwano phakathi kwama-president engabantu abathungamela lawo mazwe.
Umoyo uthi kuba nzima ukuthi uMasisi achothoze uMnangagwa kumbe inkokheli yeZimbabwe uma bengabusi kuhle.
Okwamanje akukhanyi, akubonakali ukuthi u-president Masisi ngobungani bakhe lobo alabo lo president Mnangagwa kuzamenza abekwazi ukuthi atshele upresident Mnangagwa iqiniso ngendlela embi abusa ngayo enza abantu beZimbabwe bangaboni ukuphumelela elizweni labo ukuze bacine bebaleka besiya kwamanye amazwe.
Omunye njalo ocubungula ezombusazwe umzana Efi Dlela Ncube uthi ubudlelwano phakathi kukaMasisi loMnangagwa kumele bungakhangeli ezomnotho kuphela kodwa kuqakathekiswe ilungelo loluntu.
Kuqakathekile ukuthi amazwe nxa edlelana akhangele kakhulu ukuthi labo abaphethe lawo mazwe baphethe njani abantu, ngokuba okuqakathekileyo ngabantu. Nxa ngabe umakhelwane wakho engaphathanga kahle abantu, nawe umphathe ngendlela ezakwenza ukuthi abone ukuthi kudingeka aguquke enze izinto ngendlela entsha. Lingamphakamisa limbusise esona ebulala abantu, elambisa abantu, elimaza abantu abakhe, liyabe limkhuthaza ukuthi aqhubeke ngezenzo ezimbi. Ngakho-ke kucakathekile ukuthi ubudlelwane phakathi kweBotswana leZimbabwe uhambise phambili amalungelo abantu ayeze notho nje kuphela.
Umnumzana Ntokozo Thebe ngomunye wabaningi abasuka eZimbabwe ukuyadinga impilo engcono kule Botswana, utsho imbono yakhe phezu kobudlelwano bukaMasisi lo Mnangagwa.
Into leyo yobudlelwano ubaba walapha lalo wasekhaya kukhona inkinga ethize. For sure sibili mina lami ngilakho ukusola ngoba influence lwanu babalayo angaba khona lengqondo ukuthi ayetshela nalo baba ukuthi injani ubona ukuthi South Africa isenzini lawe hamba ukwenza njalo elizweni lakho laba bantu ngifuna babuye lapha ekhaya.
Ubudlelwano bukaMasisi lo Mnangagwa kuyikuquka kwesimo ngemva kokuba babe ngamangameli uKhama weBotswana lo Mugabe weZimbabwe babe ngumangoye lentsha. UKhama wayengadondi utshela uMugabe ukuthi uchaphaza umnotho welizwe osekudale ukuhlupheka kuzalane zeZimbabwe. Ngumqondisi Dubo wendaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Zulu kobulawayo veza imizwa etshiyeneyo ngomthetho omutsha wemtshado osanda kwethulwa owe-Marriages Act. Omama abaningi bathi lokhu bebekukhangelele ngoba sekuyiyo indlela okuphilwa ngayo kulezi nsuku. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labantu lithi umthetho omutsha olawula imitshado ofakwe uhulumende uzakwehlisa amathuba okulwa ezindlini, kukanti abezinkonzo bathi lokhu wehlisa lokuchaphaza inhlonipho yomtshado. Inkosikazi Priska Dube oligqwetha ulandisa kabanzi ngokumunyethwa ngumthetho lo.
Kwabunjwa umthetho omutsha wokuthi hayi kasiyekele ukuthi abanye bachada le imtshado kuthiwe nguchapter 5.11, abanye bechade le imtshado kuthiwe nguchapter 5.07, abanye bengayizidinga zona izithupha kuthiwe yi-unregistered customary law union. Nxa sikhuluma ngemtshado kasiyihlanganise esikubiza sithi consolidation ngesikhiwa, sibe lo mtshado owodwa. Nxa sithi umtshado owodwa ngisho ukuthi sekulo mtshado owodwa wodwa, hayi kodwa ngithi umthetho ube wodwa okhangele ngezemtshado. Ngesikhathi esifana nayo, nxa umthetho usuwodwa okhangele ngezemtshado, kasikwenze kube licala ukuchadiswa kwabantwana.
Uqhubekela phambili unkosikazi Dube ethi lumthetho uyavumela labo abangafuni ukuchada ukuba bahlalisane.
Khona abanye abangasoze befune ukuchada bebe lezithupha, kodwa befuna ukuphilisana nje okwabantu abaqhuba impilo loba bengachadanga, esesikubiza ngokudelela sithi ukuchaya amapoto. Ngesikhiwa lumthetho omutsha ukunike ibizo elitsha esikubiza sithi ngama-civil partnerships ku-section 41 walo umthetho. Kukhona osokuntshintshile, but ngendlela engukhangela ngayo mina kule nguquko eziningi ezinhle esezilethwa ngumthetho lo mzwana uzaphiwa ilanga lokuqala ukusebenza. I-Marriages Act Chapter 5.17 awukabila lokho esikubiza sithi operationalization date, ilanga lokuqala ukusebenza loba usugazethiwe umhlaba iZimbabwe yonke isiwazi ukuthi yumthetho wemtshado awukaqali ukusebenza ngoba kukhona okunye okusalungiswa.
Umfundisi Useni Sibanda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, uthi bekumele abantu baphiwe isikhathi sokuxoxisana ngawo andubana wethulo njengomthetho opheleleyo unje.
Lumthetho omutsha owabafuna ukuthathana uhlanganise izinto ezinhle lezimbi. Okuhle ukuthi akusavunyelwa ukuthi abantwana abancane bethathwe emtshadweni, kuyabe sokuyinto eletha ukuthi umuntu abotshwe. Kodwa ke ngikubona kuzahlupha yilokho ukuthi abakade belemizi emincane emaceleni besenze eminye imicimbicimbi isilinganiswa njengomtshado oyingcwele. Ngendlela lumthetho oyiwo wona bekumele kube lesikhathi eside usaxoxwa ungayenzi ukuthi ube ngumthetho, ngoba kule zinto eziningi abantu abakhona bezinanzelela umthetho usufakiwe.
Omunye njalo umfundisi uMnumzana Anderson Sheren uthi bajabulela nje ukuthi umthetho awuvumeli abantwana abancane bachade okwaliwa liBhayibheli.
Sibonga khonokho ukuthi ayisisali ukuthi abantwana abancane bachade kumbe bathathe kumbe bathathwe, ngoba besikubona kuliphutha elikhulu lathi njengamaKristu. Njalo sibonga this first type yokuqala emtshado evunyelwa evunyelweyo ku-marriage bill. Sibonga ukuthi igidi lathi iyasinceda kumbe iyasikhuthaza ngoba ayikhuthazi ukuthi indoda ibe lamakhosikazi adlula eyodwa yikho okuyikho uBhayibheli elikuchoyo.
Unkosikazi Thokozile Ncube umhlali wakubulawayo uthi awubavikeli njengabomama abachadileyo.
Umthetho lo ofakiweyo singawukhangelisisa kithi thina omama esiyabe sisezindlini awusizweli ngoba uyavumela obaba benze abakufunayo kithi thina singelamandla okuphikisa. Okuyinto embi njalo ngoba ubaba sengaba lomunye unkosikazi ngaphandle kodwa engelabantwana.
Umnumzana Mkhuleko Ndlovu isakhamuzi sakobulawayo uthi lokhu yinto ephilwa ngabantu isikhathi sonke ngakho nxa kulandelwa ngendlela eqondileyo sokungehlisa amathuba okulwa ezindlini.
Abantu bebehlala besilwa ezindlini kuba ngama-small house kodwa nxa singazana kuhle angiboni ukuthi abantu besilwa sokungaba lokuhloniphana ezindlini lokwehlisa i-gender-based violence nxa ungalandelwa kuhle kanye nemithetho eqondileyo engafakwa.
Mhlaka 27 kwenkwezi 2022, uMongameli Emmerson Mnangagwa wethule umthetho omutsha wezemitshato obizwa ngokuthi nguchapter 5.15. Laloba umthetho lo usubekiwe, ulokhe ungakaqali ukusebenza ngoba uhulumende engakethuli usuku lokuthi uqala nini ukusebenza. Ngimele iStudio 7 wobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Akuvizwa ozwayo namhla eMaryland kwele Melika lapho kuqala umcimbi wokukhumbula inkosi yamaNdebele umzilikazi. Inzalo yamaNdebeleni labangane bakamthwakazi abahlala ezigabeni ezijiyeneyo zeMelika bazabe bethe gwaqa edolobheni le-Upper Marlborough kusukela namhla emkhosini ogqitshwa ngensonto lapho kuyabe kuxoxisana ngentuthuko yesigaba seMaNdebeleni kudliwa kule midlalo yokuthokozisa kufundiswana labemuli ngosiko lwamaNdebele. I-Studio 7 ixoxe lo nkosikazi Talenta Ncube Sox, omunye wabaqondisi bemzilikazi Day Celebration.
Lonyaka ka-2022 sihlangana e-Washington DC area. Umdlalo uqala lamhlanje ilanga litshona size sehlukane ngesonto ilanga liphela. Okuhleliweyo yikubana lamuhla ngolwesihlanu sizaqala ukwamukela abanye bethu ngama-5. Lamuhla lilanga lokubingelelana lokwazana. Abahlali bendawo basilungisele ukudla potluck style. Kusasa ngomgqibelo sizaqala ekuseni nesichove size sigqibe ilanga sihlangabeze isonto.
Uhlelo lwenu luthi kuzabe kusenzakalani kumalanga omathathu?
Kuzaba lezi khulume eziza siphakululela ngemfundiso ezehlukeneyo ezingasinceda ezweni leli.
Laqalisa nini umcimbi wonalo owemzilikazi Day?
Umdlalo wakuqala wabakhona ngo-2010 e-Atlanta, Georgia. Ngo-2011 savuthana e-Dallas, Texas. Ngo-2012 e-Indianapolis, Indiana, wase kudingakala ukuba kukhangelwe izifundo kusukela kwimidlalo leyo emithathu. Sesiphendukile njalo siyizizalwane zikamzilikazi ngo-2022 ukubana sidobhe isibane sikamzilikazi sigijime ngaso. Njalo kulesifiso sokuba sizaqhubeza abantwabethu lesi sibane. Imzilikazi Day Celebration kathesi isiko qelwa i-organization esayibhalisayo lo Secretary of State eTexas. So kuzabe sokule umbrella ethi Mzilikazi Cultural Festival. Iyo indlela esibona kuzaba lula ukuthi umdlalo uqhubekele phambili lasezweni lethu lokuzalwa.
Lonyaka lilano kunye elikulungiseleleyo kulaba abazabuya kulumkhosi.
Kuzabe kulembongi abahlabeleli ingcitshi zomgido lokunenginengi. Abanye bethengisa njalo abanye besethulela inganekwane. Kuzabe kulokudla okumnandi okwemini lantambama. Silungiselwe inkomo yonke nje lezangaphakathi sidla lamathumbu ayo. Ngesonto kuzaba lemidlalo ethile-thile, basketball for abancane ekuseni, umdlalo wenguqu for abadala emini uthi labathanda ukuvithiza okulibhora lokhiyana okuncane okumhlophe labo benze okwabo thina sibaxakezela nje yikho okuzaphelela khona imicimbicimbi yempela viki yethu yabantwana bakamthwakazi labathanda umthwakazi
belilalele unkosikazi talenta ncube socks omunye wabaqondisi benhlanganiso yemzilikazi day abomcimbi abawuthi imzilikazi day celebration
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Ugatsha olubona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe omhlaba olwe-US State Department luthumsekeli kamongameli welizwe leParaguay umnumzana Hugo Velasquez kaseyivunyelwa ukwethekela emelika ngenxa yamacala okuphatheka kunkohlakalo kanye lokungenela endabeni zokulondolozwa kwemithetho nguhulumende ezingalani laye lokhu kuthiwe ngunobhala walolu gatsha usecretary of state u-Anthony Blinken umsekeli kamongameli wele Paraguay umnumzana Velasquez wazise uZulu ukubana usesehla esikhundleni somsekeli kamongameli welizwe njalo kayisayikuncintisa kukhetho oluzayo lokudinga umongameli uhlangothi lwe-State Department lwakwele Melika njalo soluhlose ukwenqabela igqwetha le-Yasireta Binational Entity Legal Counsel umnumzana Juan Carlos Charlie Duarte ukungena kwele Melika ngenxa yokumthola laye elecala lenkohlakalo uDuarte osekhwapheni likamnumzana Velasquez ongumsekeli kamongameli welizwe leParaguay njalo bewelelana ngaphandle komsebenzi wazama ukufumbathisa omunye wabakhulu bakahulumende ukuthi akhangele eceleni ecaleni lalihlo lisishwa mayelana lezemali zikaValasquez kuchasisa umnumzana Blinken kumbiko wakhe uBlinken wengeze ngokuthi izenzo zenkohlakalo ezinje yizo ezibangela ukuthi uZulu angasazabali lokukholwa kuhulumende wakhe njalo wabona ngani abenza ukubola lapho okusebenzela khona uValasquez bayekelwa besenza santando bengajeziswa zenzo zabo ezimbi kusenjalo ukukhohlakala okwenziwe nguDuarte kutshengisele ukuthi usebenzise isikhundla sakhe somphakathi kunkampani eyasireta binational entity esokumela uZulu ngendlela engayisiyo okwenze ukuthi umphakathi alahle ithemba kunkampani le eyayithenjwe nguZulu wakuleli izenzo zikamnumzana naDuarte zamxothisa umsebenzi wakhe kunkampani yeyasireta kutsho umongameli uMaria Abdo Benitez oweParaguay ugatsha lwe-State Department kwele Melika seluzakwe nqabela lemuli kamnumzana Velasquez ukungena elizweni leMelika abagoqela uLourdes Maria Andre Samaniego Gonzalez uDionisio Aldaberto Velasquez Jimenez uSonia Rebecca Velasquez Esquariza lo Hugo Jose Velasquez Esquariza kanye lemuli kamnumzana Duarte layo kayisayi kuvunyelwa ukungena kwele Melika labo bagoqela uNimfa Concepcion Vera Moreira lo Tamara Duarte Martinez lokhu kwenqabela laba bantu ukungena elizweni leMelika kutshengisela ukubana ilizwe leMelika kalimeli ukubola okuyikho okulimaza uZulu ngapho kuguba lentuthuko yezemnotho kanye lokubisela uhulumende emuva ekuthuthukiseni isizwe lokunceda izizalwane zalelozwe uhulumende weleMelika uqhubekele phambili esima lezizalwane zeParaguay ukusekela ilungelo lomuntu wonke wakuleli njalo ukugcina umthetho kuzakhuthaza ukuthi laba batholakala besebenzisa amandla abo obuphatha intambo buchapha njalo befuna ukufumbathizwa kungakhathelekile ukubana balesikhundla siphi kumbe ngabe bandla liphi bajeziswe lokhu bekuludaba oluveza umbono kahulumende wele Melika uZulu weZimbabwe labalobi bemidlalo baveza injabulo enkulu ngokwethulwa komdlalo wokulingisa owefilimu olesihloko esithi Ziyanda ozakwenzelwa eSouth Africa laseZimbabwe lo mdlalo ujonge ukuveza ucuku lokuyengwa kwabantu ngemisebenzi kwamanye amazwe kodwa bafike khona lebacine bebanja ngamandla kusetshenziswa njengezigqili ihuman trafficking uAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo
Umdlalo wefilimu uZiyanda uzamanyanisa abadlali bokulingisa bamazwe omabili okuthuthuka ibhizimusi lezokwethekelelwa kweZimbabwe lokuhuga abalobi bakwamanye amazwe kobulawayo ngoba enezakhiwo lendawo eziligugu lembali emqoka. Umlobi weZiyanda umnumzana Dumisani Nkomo ongumqondisi weRamatsatsi Productions uthi umfanekiso wakhe ukhuluma ngentombazana ezalwa eZimbabwe ehlelwa ludubo lwehuman trafficking eyaphuma elizweni icabanga ukuya emsebenzini kodwa yacina iphathwa njengesigqili.
Isihloko sefilimu Ziyanda. Uziyanda libizo lomlingiswa okufilimu yethu uZiyanda. Lijonge ukutshengisa ukuthi amankazana labo mama bajontshwa njani ekugcineni bese bethola ukuthi baphathwa kubi.
Nkomo uqhubekele phambili ethi lumdlalo uzaba lendleko yengxenye yesigidi samadola ukhangelelwe ukuya emoyeni ngolwezi.
Abalingisi abaningi babesuka khonapha kwele Zimbabwe silamba abambalwa nje abazavela eGoli.
Umqondisi womdlalo uZiyanda umnumzana Bonyinhlanhla Ncube uthi okumqumbaqumbayo ngalo umdlalo yikuba iAfrika izabe izikhulumela ngodubo lwehuman trafficking.
Into enhle ngale ifilimu yokuthi njengama-Africans yithi esiyenza le filimu, yithi esikhuluma esitshela lesi story. Iperspective yomuntu osekobulawayo bona bayibona so indaba yehuman trafficking.
Isakhamuzi sakobulawayo engumqondisi njalo webulawayo National Art Gallery unkosikazi Silenkosi Moyo uthi kuyathokozisa ukuba lo msebenzi omuhle kangaka ozakwenzelwa kobulawayo emzini owe art gallery.
Thina njenge visual art sector siyakuthakazelela kakhulu ngoba sibona ngani lithuba lokuthi lati sibe lengxenye yokutshengisa imbukiso yethu le sakhiwo sethu lesi njengoba sizaba part of iproject yona leyo. Ngaleyo ndlela kusinika iplatform yokuthuthuka lokwazakala and beyond iBulawayo.
Umlobi wemidlalo odumileyo umnumzana Raisdon Baya uthi kuyajabulisa ukuba lo mfanekiso wokuqala eAfrika okhuluma ngocuku lwehuman trafficking.
Ngimi I think okuhle kakhulu ukuthi basebenzisa abantu bakithi abantu beZimbabwe.
Omunye njalo umlobi wemidlalo oyisakhamuzi sakobulawayo emzilikazi umnumzana William Ndoro uthi selinde ukubukela lumdlalo olakho ukuphakamisa izinga lemifanekiso yamafilimu eZimbabwe.
Uthi kuba nama partnerships, skills training, skills transferring, because we expect ukuthi this film will help develop industry yethu yakobulawayo, industry yethu eZimbabwe.
Baningi abaphuma ezinkundleni zokuxhumana sebedinga uncedo lokuthi babuyele ekhaya sebethwele nzima emazweni ase.
Lo umtatheli izindaba weStudio 7 uAnastasia ekhuluma ngefilimu ebizwa kuthiwa Ziyanda. Kuwoza Friday kuliviki sihamba lo mculi womdumo ohip hop oyinzalo yeGwanda uMega Mike aphephethe ama singles akhe. Untungamile Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Ngokomculo lisizwa isibiza ngo Mega Mike kumbe u Big Mike kodwa igama layo lokuzalwa ngu Elias Mike Nare.
Ngokona apa nje eGwanda esijawundeni sika khona apa elizweni lethu eZimbabwe eGwanda yilo nje impethe amajawunda ngomculo. Kuba industry music nje ngaqala ngo 2019 kuzokube lakhathesi nje talking pusha nje music yami. Ingoma zami sengilazo kathesi sengile ngoma amasingle kuphela sezingu-10 yizo nje sengilazo but kule inye ebuyayo nje masinyane isifunisini yona le yabitshisa kudala.
Ingoma aziphetheyo umhlabeleli namuhla zibalisa ethi abangithandayo majawunda kanye lethi kakhulu.
When you're listening, I keep it clean like I'm flossing. But the game I just force in. Lava fan I'm a force in. As you could see, you always love with bossing. Sassy Dalang, I'm a toys in. It's can go pella when we're dosing. All out when we goes in. J-Hawk and the opposing. I saw and so the ends are good. Now you're kidding when the town bank that looks at the face. And as the corner is really too long, I till feel it. Put the game in vibrating. It's chill, shake a ganani. This is the class for beginners. If you clever, tell my notes and pinch me. You see, I
know.
Nje ongabe ufuna ukuxhumana lo Mega Mike uyamthola ku nombolo zocingo ezithi 0719355312 yizo inombolo zami ofuna ukungithinta ikakhulu nje ku WhatsApp uyatholakala.
Awuzihlobo isikhathi sesisuke saba sifitshane kodwa siyambonga uNtungameli Nkomo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo yimi uMagumede uGaino Saidi. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa kusihlwa ngo 7:30.